Hongu ndinotaura kudaro kuti nhasi makuseni around 10 o'clock makuseni muno muguta reHarare kuAnglican Cathedral Hall mapato ezvematongerwo enyika anokwana iwo kuita 9 political parties vasaina gwaro ratinotiro NERA document. NERA document tikangoti muchidimbu iri igwaro rinotaura nezvema electoral reforms. Ndona kuti vateereri vaziye kuti maparties anga aripo nhasi anokwanisa kuita iwo 9 political parties yedu MDCT takatungamirirwa naleader wedu mutungamiriri wedu vaMorgan Tsvangirai, veZanu Ndonga vanga varipo, veAfrican Democratic Party, veTransform Zimbabwe, Zimbabweans United for Democracy, the Progressive Democrats of Zimbabwe and Democratic Assembly for Restoration. Apa ndinoda kuti vateereri vaziye kuti uku kutanga hazvirevi kuti vamwe vasina kuuya vatingati varamba kwete. Aiwa,
saka chii chamuchaita mushure mekunyora iro gwaro renyuri?
Zviri papa ndezvekuti ticharamba isu tichikwenenzvera dokumendi iro rino, kuti sokuziva kwamunoita mareform atiri kutaurawo akanangana nezvemedia reform, akanangana nezvekuti izvo madzishe kana tingangoti muchirungu matraditional leaders vasapindira munyaya dzezvematongerwo enyika, nyaya yekuti vanhu vari masecurity services masoja maciio mapurisa navamwe vakadaro vasaita ivo mapolitical activists kana kuti vasaonekwa ivo vachiita kunge mapolitician nezvimwe zvakawanda wanda. Saka isu ticharamba tichingopa puresha pahurumende. Ndinoda kuti vateereri vazive kuti musi wechishanu chaiwo kusera mangwana zeki yatotauraiwo kuti inenge ine inonzi muchirungu consultative meeting, vari kuronga ivo kuti vari kuda kuita hanzi strategic plan 2016 kusvika 2020. Saka izvi ndezvimwe zvatinoona kuti nepuresha yatiri kupa semapato ezvematongerwo enyika tiri kuona kuti zviri kunge zvinoda kutarisa kuti zvinganaka.